Nyaya iyi nhaurwa iyi iri kutifadza, iri kufadza dzimwe nyika dzakawandisisa chaizvo, kunyanya nyika dzagara dzine upfumi hukuru. Nyika dzakaita sana South Africa, vana Nigeria, ndinovimba kuti vari kunyanyofara. Asi takangozvitarisa tichitarisa pasi rose zvaro, kuva neagreement iyi kuAfrica yedu kwakakosha, nekuti tinokwanisa kutengeserana zvigadzirwa zvedu nekutengesa zvinhu zvedu pachedu. Uyezve kana tikatarisa nyika dzakaita sana America, vana UK vagara vainewo ana European market vavo, vanotengeserana pachavo. Americawo yavo ikokoko vanayo trade agreement yavo, vanotengeserana pachavo.
Chii chaizvo chakabvumiranwa?
Chabvumiranwa ichi ndechekuti isusu nyika dzemuAfrica tikwanise kunge tichitengeserana zvigadzirwa, maproducts edu nemaservices edu within Africa pachezvedu. Asi freedom movement of people zvichazoitwa nechemberi. Apa kwangosainirwa mapepa aya, asi zvichanyatsotangwa muna 2020. Havasati vanyatsopajekesa kuti kufambidzana kwevanhu mambo kuti isusu kana tichibva kuZimbabwe tichienda kuSouth Africa kusadiwa mavisa here kana kuti ayo, asi pari kudiwa single market kutanga yemaproducts nemaservices. Ndochibvumirano chekutanga chiri kuitwa.
Inyika ngani muAfrica dzatambira dzikasaina gwaro iri?
Nyika 54 ndo dzatenderana kusaina tsamba iyo upfumi, chibvumirano choupfumi ichi. Isusu munozva kuti continent yedu ine over 1.3 billion vanhu. Saka mari yavo vakatarisira kuwana i 3.4 trillion. Asi Eritrea yoga ndiyo yaramba kubatana nevamwe pachibvumirano ichi, nekuda kwemamwe matambudziko avainawo neEthiopia. Asi chibvumirano ichi chibvumirano chakakosha panyika dzemuAfrica, nekuti chibvumirano chatatakatarisira makore akawanda kuti kuti chaitawo sei, tichatevedzerawo zviri kuitwa neEU European Single Market rini, tichaitori nezviri kuitwawo neAmerican Trading Partners yavainayo.
Kana takatarisa nyika yeZimbabwe, Zimbabwe ingawanei pachibvumirano ichi?
Dambudziko randinaro nekuda kwekuti isusu nyika yedu upfumi hwedu hausi kufamba zvakatsitsika. Dambudziko randinaro nderekuti izvi zvinogona kunyanya kubatsira nyika dzagara dzine upfumi hukuru, vana Nigeria, vana South Africa, vana Botswana, vanenge vongoda kutengeserana pachavo. Iko zvino mari yedu yenyika haina kunyatsotsarukana kuti tinenge tichitengeserana sei. Asi kana pakava nesingle currency ye Africa yese, kuda zvingangobatsira. Asi nokuda kwekuti isusu ikonomi yedu iri kurwara rwara, zvinonetsa izvozvo zvekuti vakwanise kuti vamwe ava ndokandine dambudziko kuti pamwe pachava nekusaruvana nedzimwe nyika idzi dzagara dzine upfumi huri kufamba zvakanaka. Vana Nigeria vane peturo, South Africa ine zvicherwa zvakangofanana nezvatinazvo kuZimbabwe. Saka ipapo ndopasina kunyatsondijekesera kuti nyika dziri nechepasi, vana Mozambique, vana Zimbabwe, vachakwana sei panyaya iyi. Asi kana chibvumirano ichi chichichanyorwa pakuti chichasimudzira nyika dzine upfumi husiri kufamba zvakanaka kuti upfumi hwavo huenderane nevamwewo vane upfumi hwakamira zvakanaka, izvozvo izvo zvingafadza nyika zhinji. Asi kana zvangoitirwa kuti zvingobatsira chete ivava vagara vane upfumi hwavo hwakamira zvakanaka, ndo vanenge vakamwe kudaidzwa nenyika dzakaita sana America vachiita kutengeserana zvinhu. Nekuti tinofanirwa kutarisa chimwe chinhu zvekare, kuti nyangwe zvo tiri kutarisira kuti chibvumirano ichi chaitwa kuti chichabatsira nyika dzose dzeAfrica, asi pane country to country, nekuti United Kingdom inogona kuva nechibvumirano neSouth Africa kuti vatengese goridhe. Saka kana paine chibvumirano chekuti Zimbabwe, South Africa vese vanotengesa gold vobatanidzana gold ravo, voita collaborate together, kana kuti vari kumanufacture product yavo zvobatanidzwa pamwe chete, then zvotengeserwa America kana UK kana Canada kana kuti European market izvozvo zvinenge zvakajeka.
Mataura kuti chibvumirano chipamwe chichabatsira ma economies akagara ari established. Saka nyika dzakatasana Zimbabwe nana Mozambique dzamataura idzi dzingaitei kuti dzikwanise kuwana dziwanewo chimwe chinhu muchirongwa ichi.
Isusu chinhu chatinofanirwa kunyanya kutarisa nezvasi. Munoziva kana nyika isina infrastructure yakasimba. Nzira dzedu hadzisi kufamba zvakanaka. Hatina njanji, hatina zvitima, hatina magetsi. Saka izvozvo ndoo zvimwe zvinhu zvinobatsira kuti upfumi hwenyika hufambe. Zvakanaka kuti uve nechitenderano pamwe nevamwe kuti munokwanisa kushanda nevamwe. Asi isusu senyika, chii chatichaita kuti tikwanise kunge tichishandawo pamwe nevamwe. Nekuti izvi zvimwe zvinhu izvi zviri kutinetsa nyika medu hatisati tazvigadzira. Saka kana kukanzi kuri kudiwa iwo mazvicherwa zvachona zvinodiwa munyika, transportation yedu yakamira sei, chii chatiri kunyanya kugadzira munyika chingadiwo nedzimwe nyika. Nekuti tindiri kuona kunge takanyanyisa kutarisana nezvicherwa kunyanya. Asi hatina zvimwe zvinhu zvatiri kugadzira munyika, manufacturing industries, kuti tine maindustries ari kungogadzira bhuti chete. Kuti zvikanzi Zimbabwe product yatiri nyanzvi pairi ndeizvi.
Kana takatarisa mamiriro eupfumi dzenyika dzomuAfrica kusiyana kwa zvakaita, munoona sekuti Africa inokwanisa kuchengetedza nekusimudzira chibvumirano ichi here zvokuti chingabudirira?
Chibvumirano ichichi ini ndinoona chichibudirira kana nyaya iyi yecorruption ikapera munyika yedu. Nekuti dzimwe nguva iyo corruption iyoyi inotadzisa kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Leadership yedu ngaive nekujeka. Nekuti kana pakava necorruption kumusoro ikoko, hatizokwanisi kuti tinyatsoshanda pamwe chete, nekuti vamwe vanenge vaakungosarudzana pachezvavo, kuti vanenge vachitengerana paivo pachezvavo, vavoita maseparate trade agreement deals. Saka tinoda kunyatsoziva kuti pachibvumirano ichi chanyorwa nhasi ndezvipi zvinobvumirwa nezvisingabvumirwi kuitwa. Nekuti kana vanyika dzichikwanisa kuti South Africa inogona kuita trade partnership neBotswana pachezvavo vachitengerana nekutengeserana. Saka kana Zimbabwe inewo maproducts aya inoda kutengesera South Africa, pamwe inozokundikana kuti idaro, nekuti pane mamwe maseparate kana kuti zviri padivi zvinenge zvichikurukurwa nedzimwe nyika idzo dzisina vamwe. Saka ipapo ndoo pangori nedambudziko. Asi vakaramba vakabatana vachitevedzera pasina kusarudzana kuti ava ndoo vane ikonomi iri kufamba, paine kuda kubatsirana. Nekuti nyika zhinji dziri mucontinent medu neAfrica hadzina upfumi hwakanyatsosimba. Inyika shoma dzine upfumi hwakasimba.